Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro gunyana 11/2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zvuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Qaeda musi wa 11 gunyana 2001. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Makanzura eguta reHarare asarudza zvine mutsindo nhasi vaIan Makone kuva meya, ukuwo muzvare kudzai kadzombe vakaitwa mutevedzeri wavo muguta guru renyika iri. Vaviri ava inhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC. Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura mushure mesarudzo dzaiitwa, vaMakone vavimbisa kurwisa uori zvakasimba.
Tiri kuti isusu anenge aita zvake zvakaita saizvizvi hapana tsitsi. Unenge uri kunze uko basa richishanda nekuti hazvitibesere nikii. Asi tadaro kudaizvo, kune vamwewo zvakare palast council yatanga tiinaiyo vakanga vakavharirwa kunze uko for 2.5 years taana vezvinezvi.
Muzvare kadzombe vatiwo vachashandisa mutemo pakupedza denda rehuori mukanzuro yeguta reHarare.
2018 before my elections. Tisatitapedza term yedu muna August before my elections apa. Takasiya tagadzirisa ma policies anoita kuti abate vanhu vanonga vachiita corruption. Takaita se council inonzi anti-corruption policy. Inobata ma councillors yobata futi vashandi veguta. So izvozvo ndo zvichagadzisa nyaya yehori. Mukaona 42 years after independence mudzimai achitanga ku break a record muna 2023. Zvinoratidza kuti madzimai tanga takasarira kumashure.
Asi kanzura weZANU-PF muward 12 inobata Harare South vaSimon Manzanga vati chavanongovimba nacho muono wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pakuvandudza maguta enyika ino.
Tarisiro yedu isusu ndeyekuti tinongofamba nevision ya 2030 iri kutaurwa nemukuru wenyika, nokuti gavi rakabva kumasvuuriro. Zviri kutaurwa nemukuru wenyika vision yake yekuti development, development, development. Guta redu ngarichene. Kanzonga iite basa rayo rokuti vanhu vasashaiwa mvura, mararasa wani kwari pese pese.
Mukuru wezvirongwa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanobvumirana nematano avaMakone namuzvare kadzombe pakurwisa uori.
Uyezve uori tingati ndechimwe chinhu chaita kuti maservices ave anodhura kuvagari. Zvichikonzero chekuti ungacherechedza kuvharwa kunoitwa mvura nevashandi veguta reHarare kazhinji kazhinji vanenge vachivhara vachida kumonya vagari ruoko kuti vanhu vave vanoburitsa mari dzefufuro kana kuti dzeuori. Saka itarisiro yedu yekuti zvinhu izvozvo zvisave zvinoitika sekudaro.
Mukuru musangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vati uori hunofanira kurwisa zvichitanga nemakanzura acho.
Uori hwacho hunofanirwa kutarisa, vakatarisawo macancellors nemaofficials uye kuti vashandi vekanzuro vanofanirwa kunge vachitsimbirira kugadzirisa nyaya yebilling system, nekuti mubilling system ndomuri kuita uori.
Muongorori wezvematongerwo enyika uye ari chipangamazano musangano reInternational Media Support vaRashid Mukundu Vanoti vanotarisira kuti vanhu vasarudzwa ava vachamutsa guta reHarare ravati ranga raparara.
Zvataurwa nayo vasarudzwa kuve meya weguta reHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kadzombe kuti varoda kurwisa huori muguta reHarare. Chinhu chakanaka, guta reHarare raparara, ravakuita kunge rakamborwiwa hondo kana kuti rakambopiswa marara. Vanhu vanongovakira pese pese vachitenderwa nekanzuro. Vanhu vanobhadharwa mari dzakawanda nekanzuro kuti vaite basa, hapana chavanoita.
VaMakone vatora basa ranga richiitwa navaJacob Mafume veTCCC vaigara vakanitsana negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo, avo vaipomerwa mhosva yekupindira mukutongwa kwedhorobha. VaMafume vakasarudzwa kuva kanzura weward 19 asi havana kukwikwidza musarudzo yameya weguta reHarare Rwendo Runo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Vakambove gurukota redzidzo yepasi vaDavid Coulthard vagadzwa kuva meya weguta reBulawayo nhasi, vachikurudzira hurumende kuti isavhiringidze mashandiro emakanzuru vachitsidza kurwisa nyaya dzeuori. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Mushure mekunge vadomwa sameya, vaColter vatanga nekumbira vanhu kuti vambonyarara kwekanguva semucherechedzo wekurangarira vakambove meya weguta reBulawayo vaJoshua Malinga vakashaya pakupera kwesvondo. VaColter vati vaive neushamwari navaMalinga zvisinei nekuti vaive vemapato akasiyana ezvematongerwo enyika. Vakatiwo vaMalinga vakashanda zvakanaka mubasa ravo sameya. Vati pane nhoroondo iri pachena yekuti hurumende yakabvisa masimba kumameya uyewo inopindira nenzira inovhiringidza kushanda kwemakanzuru mukuita mabasa anotarisirwa kuita nevagari. Vakati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende isaita izvi.
My appeal is to the government of the day that they don't put obstacles in our path, that they allow those of us acting in good faith.
Ndiri kuda kukurudzira hurumende kuti isaise zvigutsa zvinovhiringidza mubasa redu semakanzura, kuti varegerere isu tine chido chekuita mabasa anosimudzira guta rino. Tichaita nepatinogona napo zvichabatsira vagari vose. Ndinovimba kuti kurudziro yangu iyi ichakoshesa.
VaColter vatenda mutungamiri webato reTCCC vaNelson Chamisa nekuvakumbira kuti vaite meya, vakati zvisinei nekuti bato ravo harizi kutambira zvakabuda musarudzo. Ivo nevamwe vavo vachashanda napose pavanogona kuita zvose zvinosimudzira guta reBulawayo, vachishanda nevanhu vose kusanganisira vagari vemabhizimisi, masangano anoshanda akazvimirira pamwe nevemachechi. Vatiwo kanzuro yavo ine zvinhu zvaichanyanya kukoshesa pakutanga kushanda kwayo, kusanganisira kushambidzika kweguta kuita kuti guta riwane mvura yakakwana, zvikuru kuchitariswa kushanduka kwemamiriro ekunze. Vakatiwo vachaita zvose zvavanogona kurwisa huori.
What I want to undertake today as mayor is that I will adopt a zero tolerance attitude towards corruption.
Zvandinoda kukudza nhasi ndezvekuti sameya ndichange ndisingadi zvachose kunzwa nezvouori. Izvi ndiri kuzvitaura ndakanangana nemakanzura kunyanya. Hatizozotambira zvouori, hatizovanzi kana zvikaitwa.
VaDonaldson Mauto ndivo vasarudzwa kuve mutevedzeri wavaColter, uye vaviri ava vasarudzwa pasina vamwe vanopikisa. Sachigaro weBulawayo Progressive Residents and Ratepayers Association vaAmbrose Sibindi vati vanotarisira kuti kanzuru itsva iyi ichashanda zvakasimba kudzorera guta reBulawayo pambiri yaro yekuve guta rine utsanana.
Amakanzuru ange nayo ava kuti nzidzavaigotini vavobondwa mhanya ngakuti contract liyana iyesile kuqhubeka thina siti avaimise vafake inyi ndikokate kuleyo.
Tinotarisira kuti makanzuro apinda aya akadzise nyaya yekupedzwa kuvakwa kwegoti imoro, kana kuri kuti vakapiwa kondirati yekuti vavake nzvimbo iyi vari kukundikana. Isu tinotinga vamise vatsvage vamwe vanovaka. Ndizvo zvatinoona zvakanaka. Tine nyaya yemigwagwa yakafa, uye tinotarisira kuti migwagwa iyi igadziswe nekukasika. Tinoonazve vanotengesa vari kungotengesa pose pose nevamwe vanenge vasingabhadhari mitero kukanzuru. Dai zvose izvi zvagadziriswa nekukasika.
Mumwe mugari varivo mutsigiri webato reTCCC Muzvare Tendai Machona vati vafara nekugadzwa kwavaColter sameya, vachiti vane nhoroondo yekushanda zvakanaka sezvavakaratidza pavakambove gurukota rezvedzidzo yepasi.
Senator Dave Coulthard vakaseva zvakanyanyisa kunaka vari Minister of Education ene takatarisira kuti vachazvipama zvekare muguta rino reBulawayo takatarisira kuti Bulawayo idzokere pakuvaguta rakanyanyisa kushambudzika muno muZimbabwe takatarisira kuti mvura isavharwe mudzimba tiwane mvura nenzira yakakwanirana
pane vamwe vanhu vanonzi vagara havo vachiratidzira nenyaya dzekuda kukurudzira nyaya dzekusarudzana nemarudzi vanga vachiratidzira panze peBulawayo City Hall vachiti havana kufara nevanhu vakasarudzwa kuti vatungamire guta zvichakadaro mutauriri wemapurisa muBulawayo Inspector Bert Nicol Nuve vaudza Studio 7 kuti pane vanhu vatanhatu vakasungwa zvichitevera mirishonga yakaitika nezuro kuBarber Field Stadium vakatiwo kune vanhu vasere vakakuvara asi vakarapwa pachipatara chemupilo vakabva vaburitswa Inspector Nuve vati vakasungwa ava vasati vamiswa pamberi pedare sezvo mapurisa achiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi Yakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Msengi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma dare ravo remakurukota Asi vadzora vakawanda vange vari mumakurukota mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabviswa zvakare vabviswa pakuva gurukota rinona nezveutano zvichireva kuti vave kungoita basa ravo rekuva mutedzeri wavamunangagwa basa iri rapiwa Dr. Douglas Mombeshora vadzoswawo pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Amai Opamuchinguri Kashiri gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shaba gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Emon Murwira gurukota rezvemitemo Vaziyambi Ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe. Muzvare Kesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima Dr. Anxious Masuku vadzoswa zvakare kubazi iri. VaWinston Chitando avo vanga vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu uye vasira basa iri vaJulai Moyo avo vaitwa uye vakasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashandi vaJemu Soda vange vari gurukota rezvemhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa Amai Monica Mutsvangwa avo vanga vari gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaitwa gurukota rinoona nezvemadzimai vaJen Fan Muswere ndivo vave gurukota rezvekuburiswa kwemashoko Ambassador Chris Mutsvangwa vaitwa gurukota rinoona nezvevakarwa hondo yerusununguko. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira Amai Sekai Nzenza vanga vari gurukota rezvemaindustry uye vapo Mavhima vanga vari gurukota rinoona nezvevashandi avo vaitwa chipangamazano muhofisi yemutungamiri wenyika. Mutauriri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vashora zvikuru kudomwa kwedare iri vachiti hapana zvitsva zvavanotarisira kubva kwariri uye vanyunyutawo kuti riri kugadzwa nevanhu vakahwina sarudzo vachiita zveukopokopo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati vari kushushikana zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa makurukota navamunangagwa. Izvi vati zvine dambudziko rekuti hurumende inenge yoshandisa mari yakawanda kuvabhadhara iyo iri kutatarika kubhadhara zvikwereti nekuita mamwe mabasa. Vanotungamira bato rinopikisa Democratic Party Dr. Uraya Izembe vaudzawo Studio 7 kuti nyika hakuna kwairi kuenda nevanhu vadzoswa navamunangagwa ava. Vamunangagwa vadoma hama dzavo mbiri vaDavid Kudakwashe Munangagwa vanonzi mwana wavo pamwe navatongai Munangagwa. Mm-hmm. America nasi yarangarira makore makumi maviri kubva zvayakabombwa musi wa11 gunyana 2001 nevanopfurikidza mwero veAl-Qaeda. Vanhu vanodarika zvuru zvitatu vakafa mushure mekunge vechikwata chinopfurikidza mwero ava vapamba ndege ndokudzibonderesa pamidhuri kuNew York nemuzinda wemauto wePentagon uyo uri pedyo neguta guru reWashington DC. Imwe ndege yakadonera mudunhu rePennsylvania. Mutedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, vange vari kuNew York uko vari kurangarira vakashaya ava. Mudzimai wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Jill Biden, negurukota rezvekudzivirirwa kwenyika Lloyd Austin, pamwe nemukuru wemauto Joint Chief of Staff, Chairman General Mark Milley, vaisa maruva ekurangarira vakafa paNational 9/11 kuPentagon Memorial pedyo neWashington DC. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vaDavid Siampondo avo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reTriple C.
Zvakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nedzimwe nyika kunyanya-nyanya dzekuMiddle East, nekuti chiitiko ichi chakaunza kufungirana uye kusavimbana uye kuonana sevanhu vane hukama hwakatoshata zvokuti pavari pese vanhu vanenge vachifunga kurwisana nokuurayana nenyaya dzeutororo. Saka chiitiko ichi chakakanganisa zvikuru sei hukama pakati peAmerica nenyika dzekuMiddle East nedzimwewo nyika dzingadaro dziine ukama kana dziine ushamwari nenyika dzeMiddle East, but dzisinei nezveutororo hunenge huchiitika kubva kuMiddle East.
Tichitarisa kuti papfuura makore makumi maviri nemaviri chiitiko ichi chaitika, vanhu vachiri kufanira kuramba vachirangarira here zvo vairi uyezve vaineka kutya here?
Ya, ini ndinoona sekuti zuva iri rinofara kuramba richirangarirwa nekuti chiitiko chinoratidza kuti pane vanhu vakatisiya maringe nezvine chokuita nezvezvitendero kana kuti kusawirirana kwezvematongerwo enyika, especially nyaya nyika dzekuMiddle East uye neAmerica. Saka ndiri kuona sekuti yes, hapana chakashata kuti zuva iri riite richirangarirwa nekuti kurangarira vanhu vakarasikirwa neupenyu hwavo, and zvekare pamabvunza kuti vanhu vanofanira kunge vachiramba vachiri kutya here, hongu zvinotyisa nokuti chinopa kuti vanhu vatye ndechekuti hakuna chakaitwa chakaumbiridza ukama ihwohwo hwokuti hazvizofa zvakaitika zvekare. So tiri kuona kuti kakusawirirana ikako kusiyana mumafungiro ezvokuita nezvezvitendero uye nezvematongerwo enyika kuchiriko, hapana zvakaitwa zvinoratidza kuti no pakaitwa kutaurirana vanhu vakunzwanana kuti aiwa tingadaro tichisiyana pakufunga uye mukuita kwedu mune zvematongerwo enyika uye muzvitendero zvedu, asi hatifanire kusvika pakuzorwisana nekuurayana.
Tichitarisa mhuri dzakarasikirwa nehama, zuva iri rinorevei kwadziri?
Zvinounza kushungurudzika mukati medzimhuri dzinenge dzashayikirwa. Hakuna chinhu chinoshungurudza sekuti hamusi kuziva kuti mudikani wenyu anenge aripi, hamusi kukwanisa kuti mupe kuvigwa kwakakwana kuya kunonzi pachirungu a decent burial, nekuti munenge musiri kuziva hamusi pachokwadi kuti munhu wamuri kuviga ndiye here kana kuti haasi. Saka chiitiko ichocho chokuti nanhasi vamwe vacho havasati vatombozivikanwa kuti varere papi uye vanokwanisa kuti vavigwe navanani, zvinhu zvinoshungurudza.
VaDavid Siampondo vanorwira kodzero dzevanhu uye vari nhengo yebato rinopikisa reTriple C muno muAmerica. Vanga vachitaura vari parunare vari kuNorth Dakota naTaboka Ncube weStudio 7.
Yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chirimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe firimu rekuZambia rinotarisa matambudziko ane vane usope ratanga kuonekwa padande mutande reNetflix. Firimu iri rinonzi Can You See Us? Uye ndere chokwadi sezvo richiteera nhoroondo yava John Chitty, mumwe mukomana anozobudirira zvakanyanya munyaya dzekuimba kunyange hake aine usope. Muna 2022 akadomwawo sakomishina wemapurisa kuZambia. Mufirimu iri anenge achinzi Joseph. Mutambi ane makore 12, Thabo Kahamba ndiye anenge achinzi Joseph mufilimu iri. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNorth Korea ava Kim Jong-un vari kutarisirwa kuenda kuRussia kunoita musangano nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin avo vakavakoka. South Korea inoti chinofungidzirwa kuti chitima chinofungidzirwa kuti chakatakura va King Jong-un chatosimuka munyika iyi chakananga kuRussia. Musangano uyu unofungidzirwa kuti uchaitwa mangwana. North Korea irikutyirwa kuti inogona kukonzera kusagadzikana muchitsuwa chekuKorea ichi nekudyidzana kwayo neRussia. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezveutano, vagari vemumaguta akawanda vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri munharaunda dzimwe dzakaraswa dzave kuruma vanhu zvopinza vakawanda munjodzi yekutapurirwa chirwere chejimbwa mupengo kana kuti rabies. Chirwere ichi chinouraya kana munhu akanonoka kurapwa. Robafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti vanhu mazana mana nemumwe kana kuti 401 vakarumwa nembwa muna Chikunguru. Matunhu ane vanhu vakawanda vakarumwa anosanganisira makumi manomwe nevatanhatu 76 kumasvingo, makumi matanhatu nemumwe 61 kumanikaland, uye vamwe makumi mashanu nevapfumbamwe 59 kuMidlands. Bazi iri rinoti varumwa nembwa kubva gore richitanga vanodarika zviuru kana kuti 2000 uye munhu mumwe chete akafa. Vagari vemuHarare vakawanda vataura neStudio 7 vanoti vari kushushikana zvikuru neuwandu hwembwa dziri kungoramba dzichimbeya mbeya idzi. Mumwe mugari wemuHarare mufundisi kuda kwashe Masondo vanoshanda sagadhi vanoti vanhu vakawanda havasungirire imbwa dzavo.
Kana porisi yambobatira bosi imbwa dzinge dzakawanda mumatitunyanya maneru dzinge dzakawanda kutanga kumusha kumapacific imbwa dzinge dzakawanda mumuti saka yambobatira kana ispace yambotora chimbwa dzacho bosi zvanyanya.
Izvi zvatsinhirwawo nemukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residents Trust vaPrecious Chumba vatiwo imbwa idzi dziri kusvibisa nharaunda.
Imbwa idzi dziri kuti mabhimi kana achinge asina kutakurwa zvekare dziri kuapfaranyura marara aya opararira mumigwagwa, opararira mudzimba dzevanhu. Unoona paloni pakazara zvinhu zvakafa zvinenge zvaunzwa nembwa kubva kumabhini.
Vashumba vakurudzira sangano rinoona nezvemhuka Society for the Prevention of Cruelty to Animals SPCA kuti ritore matanho akasimba kune vari kutora mutemo. Nyanzvi munyaya yezveutano Dr. Life Zambezi vanoti imbwa dzinongofamba famba dzinofanirwa kutorwa neSPCA kana kutourayiwa.
Saka chakanyanya kukosha chatinofanira kuziva panyaya dzerabies ndechekuti iprevention. Prevention inotangira kumhuka dzacho kutopreventa kuti rabies isabata kumhuka, then tozopreventa kuti rabies isabata kuvanhu. Saka pakupreventa kuti isabata kumhuka, especially imbwa dziri idzi dzatinogara nadzo, tinofanira kumeka sure kuti mastray dogs kana kuti imbwa dzinongofamba dzisina varidzi dzinofanira kureportwa, so dzinobatwa, dzinovharirwa kana kuurayiwa.
Dr. Zambezi vatsanangura nezvedenda rechimbwa mupengo.
Rabies chirwere chinokonzereswa neutachiona werabies virus. So utachiona uhu hunotapudzirwa kubva kumhuka, kumhuka dzemusango nedzimwewo dzemhuka dzepamba. Kumhuka dzemusango kunosanganisira zviremwa-remwa, tsoko, marakun, makava. Imhuka dzese idzi dzinogona kutakura virus iyoyo yerabies.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti varidzi vembwa dzinongotenderera vanogona kusungwa.
Nyaya inofanira kusungwa, so isusu expecting the public to report kana pane vanhu vane mbwa dzakadaro. Remember we had cases evana evana anorindwa no anebwa dzinoruma vanhu vanhu vachifa. Saka we expect vanhu vane uchengeta mhuka vepadzimba dzavo zvikurimbwa kuti vatevedzere mutemo. Kavanhu varipoteza vanhu vakamangara ine yake nashuwa yemapurisa vanouya voona kuti mutemo waita basa ravo, uyezve nekudaidza veSPCA kuti mhuka dzakadaro imbwa idzodzo dzitorwe.
Vaendera mberi vatiti vachataura nesangano reSPCA nemamwe mapoka anoona nezvemhuka kuti paitwe hurongwa hwekuvhima imbwa dzinongomberereka nemaraini. Mushandi we Society for the Prevention of Cruelty to Animals yaramba kudomwa nezita anoti vanhu vazhinji vari kutambura kuwana chikafu chokupa mhuri dzavo, nokudaro imbwa dzave kungoregezwa dzichingofamba famba, izvo zvave kuparadzira chirwere chechimbwa mupengo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapiminze.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa zvaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvekudoma dare idzva remakurukota ehurumende. Tichatarisawo zviri kuitwa kune maguta akasiyana siyana akaita seBulawayo neHarare, uko mameya nevatevedzeri vavo vari kusarudzwawo uye vachibva vagadzwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma dare ravo remakurukota asi vachitowedzera uwandu hwavo. Bato rinopikisa reCCC rashora zvikuru vadomwa ava richiti hapana kwavanoendesa nyika. Mameya matsva osarudzwa muHarare, Bulawayo nemamwe maguta. America yorangarira vanhu vanodarika zviuru zvitatu vakafa payakarwiswa nechikwata cheAl-Qaeda musi wa11 Gunyana 2001. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda ba ku VOA Ndebele.
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 namhlanje ngomvulo mhlaka September 11, 2023 ngoKibs Dube. Endaweni zethu namhlanje.
So I think it's real great satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I've reappointed him means that I am satisfied.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhetha amalunga edale lecabinet apho se afane cathu lalawo ayikhona kungakenziwa ukhetho lonyaka.
I, David Poulter, do swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of Mayor.
Umnumzana David Coulter, lo mnumzana Ian Makone bebandla le Citizens Coalition for Change bakhethwa ukuba bekhokele amadolobho amakhulu kwele Zimbabwe. Namhla kulesikhumbuzo sababhubha kulandela ukuhlaselwa kule Melika ngamalucatsha e-Al-Qaeda. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe amalunga amatsha edale lecabinet labasekeli babo abagoqela izihlobo zakhe, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Umnangagwa ukhethe uMnumzana Mthuli Ncube ukuba ngumgcini ingcebo kahulumende, wasusa uMnumzana Julai Moyo owayegokhela uhlangothi olubona ngezamadolobho wamfaka uhlangothi olubona ngezisebenzi. Umnangagwa ukhethe izihlobo zakhe uMnumzana Dungai Mnangagwa lo mnumzana kula kwashe Mnangagwa ukuba babe ngabasekeli babaphathi intambo benhlangothi ezishiyeneyo. Wethule lokhu namhla eHarare. Umnangagwa uthe ulethemba ukuba abaphathi intambo abafakileyo bazamncedisa ekuqhubeni imisebenzi kahulumende.
So it is real great satisfied whether a minister is doing well or not. The fact that I have reappointed it means that I am satisfied. I don't know who's not satisfied. When they become president, they can remove.
Uqhubeke esithi uzaphendukisa umanyano wamabandla anqotshwa ukhetho lonyaka owe-Political Actors Dialogue, POLAD.
And through the POLAD platform, we're able to interact and exchange views across the board. The entire framework of government we're able to discuss without limitation. I think it was a very good platform for Zimbabweans to come together and share. I think this platform, I will continue. So that all the, I don't know how many people parties contested, will come on board.
Abatsha abakhethwe ukuba bekhokhele inhlangothi zikahulumende bagoqela unkosikazi Barbara Rotsi obephethe ugatsha olubona ngezokuthekelelana kwelizwe. Abanye njalo abaphathi intambo bakahulumende abatsha ngumnumzana Christopher Mthwangwa ophethe ugatsha lwendaba zabalweli benkululeko, umphathi intambo wezabatsha umnumzana Tino Machakaire lomnumzana Douglas Mombeshora ozakhokhela ugatsha lwezempilakahle. Umnumzana Promise Mkhwananzi owebandla le-CCC usole okwenziwe nguMnangagwa.
Yebo, siyabona lokho okwenziwe ngumnumzana Mnangagwa kuyasoleka kakhulu. Sibona ku-cabinet yakhona fakwe abantu bakuMnangagwa abathathu, okuyikuthi kibo kuye umnumzana uMnangagwa ilizwe leli seliyilifa lakhe. Ubona ngani lilifa lakhe elokuthi uzafaka abantu abakhe, faka izihlobo zakhe kube yiyo i-cabinet yelizwe. Thina lokhu siyakuyala kakhulu sithi hayi ngeke kube njalo. Ikakhulu ngesizathu sokuthi uba mnumzana uMnangagwa ngokwakhe kazange anqobe ekhethweni, kala mvumo yokuba efake i-cabinet, kodwa uyaphambili. Kodwa sithi hayi lingadani, siyalungisa lathi lapho sikwanisa ngakhona ukuthi kulungisiswe kuhanjwe ekhethweni olutsha.
Umnumzana Msokelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu, uthi akutsho lutho okwethulwe nguMnangagwa.
Hayi, kuyacaca sobala ukuthi nxabethi obene bayo utsho yena lemuli yakhe lonkosikazi wakhe yena uMnangagwa. Kuyacaca sobala sibili ukuthi into le singeyakibo eyamakarangeni. in general, but in particular ngiyakhe lemoli yakhe. Akusimangazi kakhulu ngoba even lonkosikazi wakhe umnike idegree kathesi nangu sethatha abantu bakhe ebafaka ku cabinet.
Umnumzana kubula kwashe Zulu igqwetha elilwela ilungelo loluntu uthi
mina ngesifiso sami befisti ngani umongameli uthethe ingxenye ku CCC wathatha ingxenye ku ZANU PF wabahlanganisa kwaba something ezayenza ukuthi abantu basebenzelane ndawonye kungakhethwa ukuthi low ngabantu bezana uPF bodwa lapha kuzaba nzima ukuthi sisebenzisane singabantu elizweni lakithi.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Brisk Ncube isakamuzi saseGweru.
Akulanto entsha esingayi expecta mzana masikhayela indaba zokwaphayintwa kwama-ministers eZimbabwe ngoba i-trend sise yasitshela vele from kudala ukuthi kwakhona ama-appointments amaningi lawa akawenziwa based on meritocracy, ayenziwa mhlawumbe based on rewarding friends and rewarding needy abantu abaloyal.
Umnangagwa ubike njalo ukuba umnumzana Jennifer Muswere uzakhokhela ugatsha lokukhitshwa kwemibiko. Unkosikazi Monica Mthwanga obephethe uhlangothi lokwethula kwemibiko use ugatsha olubona ngezabo esifazana imfundo yaphezulu. Lokhu ikhokhelwa ngokusitha mfundo Amon Murira ukuthi olwezemvelo luphethwe ngumnumzana Ngqobizitha Ndlovu. Ubisele abaningi akade bekudayela e-cabinet kungakwenziwa ukhetho abathi umnumzana Frederick Shaba, umnumzana Ziyambi Ziyambi, unkosazana Kestri Coventry, unkosikazi Opamchinguri Kashiri labanye. Abanye abantu bathi akula nguquko ekudaleleni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Ikaunsili yakwaBulawayo namhla igcobe umnumzana David Coulthard ukuba ngumeya waleli dolobho esekelwa ngumkhansila Donaldson Mabutho kulandela ukuvotelwa kwabo bengaphikiswanga. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Hi, David Coulthard. Hi, David Coulthard. Who say that I will well and truly serve? To swear that I will well and truly serve Bulawayo City Council in the office of the mayor, Bulawayo City Council in the office of mayor. So help me God. So help me God.
Umnumzana Coulthard ofunyiswe ngumabhalane wakoBulawayo umnumzana Christopher Dube uthembise ukusebenzela idolobho lokulwisana nobugwelegwele kusukela kumakhansila kusiya kuzisebenzi zekhansili.
So those are our immediate priorities in cleaning up the city. In the short term, my major concern is that of water. We were briefed just last week by the engineering department about the great challenges facing Bulawayo because of our shortage of water. Those of you who are following international news will know the formation of El Nino in the Pacific.
Umsekeli kaMeya uCouncillor Donaldson Mabutho uthembise ukuba uzalandela wonke amasiko edolobho njalo uzasebenza lezakhamizi.
Isomile silandelele ngokuthi sisekhodle zebhosi and kule mikhuba ekumele ukuthi siyilandelele
abanye bachayele ihlombe abakhethiweyo kodwa ezinye izakhamizi ezigoqela unkosikazi Patricia Chabalala zisone lolukhetho.
Ngakho imposiweyo ngandlela no, because we chose to know where was a kid on a band. I found a good time to masuka my shoulder. There's a check to Paganuba. But check which club for Gubano, Umehuman, Utepitumban. Even our is also some course, yes. Muslims, if you watch out, I'm not sure if it's a resin food. Lamashona, Rosa.
Ilonga Levan, Lalezano PF, Ukansila, Nogutula Sivanda. Okhethwe ngohlelo lweproportional representation uthi uyamukela okwenzakeleyo. Isikhulumi sebandla le-Citizens Coalition for Change kobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi ukukhethwa kukameya kwakuvele kuhleliwe.
Ayikuyasithokozisa ukubana uthole mayor uzathi nxa efunga ethi uza phatha indaba yezi lamkhuba athezise laba babe yenza into ezingalunganga phakathi kwekhansi. Hayi, labo uDavid Cotter uvele kwakhulunywa se-YTP ukuthi uzakuba ngumeya, angibona ukuthi kungathiwa yi-imposition.
Umnumzana Coltart ukhethwe ngukhansila Sikhululekile Moyo wasekelwa ngabanye engekho ophikisayo. Ngemva kwalokho umnumzana Coltart ukhethe umnumzana Mabutho laye wasekelwa ngokunjalo. Kusenjalo amakhansila amaningi lamhlanje ebekhetha abazakhokhela. Njalo eHarare umnumzana Ian Makone nguye osengumeya esekelwa nguKudzai Kadzombe ongowesifazana wakuqala ukukhokhela esigodlweni. Umqondisi weHarare Residents Association umnumzana Precious Shumba wamukele ngenjabulo ukukhethwa kukameya weHarare lomsekeli wakhe.
Tinoda kutanga nekutenda kuti wataura mazwi ekuratidza kuti wachagadzirisa nyaya dzekufambiswa kwemabasa muguta. Asi
ezinye izakhamizi zeHarare zithi zifisa ukuba kulungiswe uhlupho lwamanzi lokunye. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizaqhubekela phambili likhala ngokhetho olusanda kwenziwa njalo lixoxisana lehlanganiso ye-Southern African Development Community ngempumela yokhetho lololu. Umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli uthi balethemba lokuthi i-SADC izathatha isinqumo sokuthi kuqhutshwe olunye ukhetho kule Zimbabwe. Inhlanganiso le e-European Union le-African Union zathi ukhetho lweZimbabwe aluqhutshwanga ngemfanelo. Akesizwe uMkhwananzi ekhuluma ngodaba lolu.
Akuyiwandawo lapha ngoba konke lokwenziwayo akukho emthethweni, yize nje elenziwayo ngokuqholoza kwalaba abaqholozayo. Kodwa uqinisele isemthethweni ukuthi kufuze kube lokhetho olusha eZimbabwe. Lo yumbono wethu njenge-CCC, yumbono we-SADC, njalo yumbono wamazwe wonke phansi emhlabeni lapho ukuthi akube lokhetho olusha eZimbabwe oluzaphumisa okhethwe ngabantu okuseqinisweni njalo komcimbi.
Singathi kodwa nxa sikhangela i-SADC yayilamandla ukuthi iqhuba ukhetho elizweni enjeni leZimbabwe, ngoba le mthetho yalo ukuthi kumele phela kwenziwe ukhetho ngo-2028. Ngaphandle kwalokho labantu bakwe-ZANU-PF bathi avele akulonywa ukhetho luyakwenziwa. Paul, yakubamba njani kona?
Abantu be-ZANU-PF ayisobanikazi beZimbabwe. Zimbabwe ngomuntu wonke oseZimbabwe, hathi abantu be-ZANU-PF. So kunye abantu be-ZANU-PF umbono wabo nawo balelungelo lokuba lo mbono njengabantu labo abaphila lapha eZimbabwe. Kodwa okukhona emthethweni ukuthi uhlelo lweZimbabwe, ukhetho lweZimbabwe, silandele imithetho yeZimbabwe ngokwayo, aluzange luhambe ngomthetho. Ngalokho konke waphumayo kulolo khetho akukho emthethweni. Okwesibili ukuthi kungkhona i-SADC ilayo imvumo yokuchebisa iZimbabwe nokunceda iZimbabwe lapho iZimbabwe yayilisebunzimeni khona. Lokho kwebengasikuba kuqala i-SADC incedisa iZimbabwe. I-SADC incedise iZimbabwe ngesikhathi sempi, basiphathisa baze bathola inkululeko yethu, basiphathisa njalo ngo-2008 ngemva kolunye ukhetho futhi olwahluphayo. I-SADC yangenela hathi hayi mani nisilamule silimanyane silikhulumisane kwabo umgabelo Mabutho angirayo kwaze kwaba le-Government of National Unity. Siphathiswa yi-SADC. So ukuphathiswa yi-SADC akusiso nto entsha, njalo into nje evamileyo not just eZimbabwe but kwamanye amazwe lapho abantu babengani sokulobunzima abahlangana nabo.
So nxa ibandla le-ZANU-PF lilokhu liqhubekela phambili lisithi ukhetho vele likhohlwe liphinde, libona zani lingagcina lisiyenze umanyano lebandla le-ZANU-PF kumbe lizakwenzani kulokhu?
Lokho kwenziwa libandla le-ZANU-PF nje kuziqinisa layo njengamadoda phela ipropaganda, kodwa iqinisele kuphelela abo bayakwazi ukuthi i-position ye-SADC ithini, bayakwazi okwenzakalayo kulokhu lungenzakali phambi kukaZulu okwenzakala ngemva kwezivalo zezivalo. Kukhulunyisanwa abakhokheli abe-Afrika be-SADC bekhulumisana lo baba uMnankoko bembonisa ukuthi hayi kwehlule baba, khulumisana lo baba uNelson Chamisa lilungise ukhetho oluzahamba kuhle ngenyanga ezilandelayo, ezimzuzu ezilandelayo.
Ye, soge kutwa ke akusoze ulima zisabantu kuna kutisipona nazani kulikuwa wanyi. Hapa sana utunjwa, abachaywa, benzo wonke loku. Iba ndereza mtu yungu habili zamani kuna.
Hii desperation njuku za mkwe tuse lapana lapana. Lugu zonda, ya mwona nga unga ketua anguzo ya kuzondiluti. Kandilagi nga unga ketu kwenye sujezi sabantu. O ketuwe uka jezi sabantu, o ketuwe ya chabula. Uya mwonga bantu. Asa mwona nga unga uke mwonga bantu. Mwone tumba bantu, echaba bantu, ebupa bantu.
Umnumzana Promise Mkwananzi ngophethe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-CCC. Umnumzana Tafase Mgwadi owebandla le-ZANU-PF uthi kumele ibandla le-CCC likhohlwe liphinde ngezokhetho.
What challenge they mentioned anyway? That is literally fake news. The opposition is not challenging the election results. There is nowhere where they have placed that challenge. We have got illegal, you know, processes that should take place when an election is being challenged. We have institutions of justice to address electoral-related grievances. There is no such institution which is seeking to deliberate or administer an opposition claim of electoral malpractice in any way. So there is nowhere where the opposition is disputing electoral results.
So do you see any fresh elections?
Akula manju abathukhetho lokuthwa ngayafanele. Kulendlela okwenziwa ngayo okusemthethweni. Konke lokho akwenziwa ngababandla aphikisayo. Akukho sibili. Kuya ngokuthi ubone ngani umnyaka ka-2028 useduze kumbe ukhathala. Esikwaziyo ukuthi abaphikisayo abasoze basitshele ukuthi silwenze ukhetho lolu kumbe hhathi. Esikwaziyo ukuthi kumele kube lokhetho ngoba silandela imithetho yelizwe. Ukhetho lwenziwa ngendlela kungedlula iminyaka emihlanu. Okwamanje akula khetho oluza kwenziwa eZimbabwe kuze kufike umnyaka ka-2028. Okunye lokhu okukhulunywa ngamahungahunga nje asikulandeli ukuthi nalokho silandela imithetho yelizwe lwenziwe ukhetho okunqobe khona umongameli Emmerson Mnangagwa nami ngikhethe ukuba lilunga ledala lephalamende pho olunye ukhetho yiluphi abakhuluma ngalo okwamanje selidumele edlula.
He's looking for fresh elections. Actually, what we had were fresh elections after the 2018 one, isn't it? So we had the other elections, and the president won. And I won as an MP, just like others. And they also have winners among them who won as members of parliament. We were with them. They were sworn in. So if they were serious about such a claim for fresh elections, why did they come to be sworn in? Remember, a day before they had promised that they were not coming to parliament to take the oath of service. They were not frog marched to come. They were not jumbled to come. They were not railroaded to come. They were not intimidated to come, as they often say they are intimidated. They were not abducted to come to parliament, as they often claim. They came alone. So they came alone because they know that the election was done and dusted. It was concluded and nothing stopped continuity.
Unuzana Tafazwa Mugwadi, ngobephethe uhlangothi olubona ngokuthula kwemibiko kubandla le-ZANU-PF. Besixoxa laye eseHarare. Abantu namhla eMelika bananza usuku lokuhlaselwa kweMelika yi-Al-Qaeda mhlaka 11 Mpandula 2001, okulilanga owabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu kwalimala abaningi kakhulu. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 ukhulume lomnumzana Rafael Mthombeni odwabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
I-attack le yaba yinto sibile yaba nkulu kakhulu lapha e-America okwenza ukuthi kwaba yinto eyathatha i-America njengento eyayingayilindele ukuthi ngenzakala. Ngaleyo ndlela yaphambanisa kakhulu amazwe, ikakhulu ilizwe lelo kuthiwa yi-Afghanistan. Lapha i-America yahle yananzelela ukuthi laba abahlaselayo babevelela khona. Yahle yaya khonale kwaba lempi. Impi yakhona yakholwa ngangaphambani siyathatha 20 years kuluyiwa khona.
Sikhanyela ukuthi sekudlule iminyaka engamashumi amabili lamabili. Abantu ukuyini okungaba kulokhu kubakhathaza ngalolu daba?
Ye, iminyaka yona leyo engamashumi amabili la kwenzakele. Kwaba yisehlakalo esikhulu esesabekayo, esikhulu esenza ukuthi ithinte inhliziyo ye-America ngaphambi kwakho konke kwaba labantu abadlula inkulungwane ezintsha ababhubhayo ngalelo langa ngesehlakalo sona leso. Yikho-ke akulula ukuthi kukhohlakale, kuyamela nje kube lokhu kukhunjulwa kukhangelwa zizama ukuzivikela lapha nalaphana ukwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale futhi. Njengoba nitshilo ngathi kwabathatha sibili ngesidumo bengalindele ukutshaywa lokhuyani okwenzakale
ngomnyaka ofana lalowo after 22 years. Kuyini okwenza ukuthi abantu babe lokhu becabanga leli langa bebe lokhu belinanza?
Yikho sibili, yikho akungezayo okwenzakala ukuthi lolu suku lubongwedlula nje lungananzwanga ngoba sekuyisikhumbuzo sabantu be-America ukuthi ngelanga lika-9/11 kwaba lesehlakalo esathatha izimpilo zabantu ngendlela ehlukeneyo ngoba angithi lawa abalweli laba babesilwa besithi thina ama-terrorist la ayelapha asebenzisa isikhali esasingejayelekanga ukuthi bathathe ifremachina bayisuse phansi bayitshayelela phezu kwendlu isitezi esikhulu. So kwamangalela kakhulu ngaleyo ndlela kufanele kunanzwe lokhu kuyananzwa iminyaka yonke.
Lo ngumnumzana Rafael Mthombeni obekhuluma lo Taboka Ncube ecingweni ese-Dallas, Texas. Odokotela bakhuthaza abantu ukuthi behlolwe amehlo sonke isikhathi ukuze bengabanjwa imikhuhlane etshiyeneyo, kubika uMark Peter Mthambe.
Odokotela bathi abanye abantu babanjwa imikhuhlane elakho ukwelatshwa ngenxa yokuthi kabadingi uncedo kusaselesikhathi sokuthi imikhuhlane abalayo yelatshwe. Imikhuhlane le igoqela iglaucoma efiphalisa inhlamvu zamehlo. Udokotela Emmanuel Jou izinguci kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yamehlo uthi kuningi okudala imikhuhlane enje. Uthi okunye kubangelwa yikusebenzisa imithi, okunye njalo kubangelwe yikusebenzela lapho kulothuli. Udokotela Jou uthi eminye imikhuhlane yamehlo ibangelwa yisimo senkophe.
When our eyelid are turned out or are turned in, when they are turned out, it's
kungabangelwa ngama-infections lendlela ama-eyelid ethu ami ngayo.
Uthi ziningi indlela zokwenqabela eminye imikhuhlane yamehlo.
Compared with a clean cloth that is warm on our eyes.
Ukusebenzisa ama-warm compresses, usebenzisa ilembu elihlanzekileyo, kuyaphathisa.
Imikhuhlane yamehlo ihlangana njalo lezisebenzi kusiya ngendawo ezisebenzela kiyo. Umnumzana Jafet Moyo, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, uthi kule mithetho okumele ilandelwe ikakhulu ngabasebenzisa ke imithi emsebenzini ukuze bengabanjwa imikhuhlane yamehlo.
Sesifake kule mithetho ekhona ethi abantu kufanele begqokeni. Abaningi bayagqokiswa amagogo bangathi iziboniboni nesakithi kodwa kukhona ukuvikela ke amehlo ukuthi engaze alimala emsebenzini ethize.
Othe kumele izisebenzi zivikelwe ngabaqhathi, okumele bethenge konke okufunakalayo emsebenzini okuthunqa intuthu lokulungisiswa ke-insimbi.
Kungaba ngama-chemicals athize, kumbe sibamba insimbi ezithize, kumbe sigebha esithize, kumbe sitshaya okuthize, kumbe sitshisa okuthize. So siya khankasa ukuthi abaqhathi kufanele bebone ukuthi abantu ke abasebenza endaweni ezithize kufanele kube lezimbatho ezeneleyo.
Unkosikazi Beauty GG owebhizimusi le-Free Range Producers uthi sebesebenzisa indlela zakulezi nsuku ezokuvikela abantu ukuba bengabanjwa imikhuhlane uma besebenzisa amakhompyutha lokunye.
Thathi siyakhuluma ngakho ukuthi abantu bedinga ama-glasses or ukufaka ama-computer screens, ukumele ukuthi abangaphi spoiler amalokuzeni amehlo abo.
uthe ukuqhakathekile njalo ukuba abantu badle ukudla okulondoloza izitho zomzimba lokwakha umzimba ukugoqela lokuvikela kuzifo ezinje.
So, ukuthi siyakhuluma ama health diet ukuthi abantu bangadla oku ifide enjani kuyeze ukuthi amehlo angasipoyili even the elderly ukuthi ama diet enjani ebancedisa ukuthi ama eyesight abo anga
odokotela bathi ukuthuthukisa kolwazi ngezifo ezinje kulakho ukuphathisa abantu abaneyinene ekuvikeleni kwimikhuhlane yamehlo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Kwamanje-ke sike sizwe ukuthi abantu bathini khonapha-ke enkundleni yethu ye-Facebook VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukuthi ukuze ungene ubone ukuthi senzani khonapha ku-VOA Ndebele, kulapho ukuthi uthande ipheji lethu khonapha kuthiwa like. Right, sibone-ke ukuthi abantu bathini khonapha enkundleni yethu. Siyabona-ke kulo ntombi zodwa mlambo uthi sizwile-ke ukuthi kulokhu kutalo tonga laba-ke ngaba komnangagwa sebengene ku-cabinet. Sibona ngazani sokwenziwa lokho kuthiwa i-dynasty, isikhona i-dynasty yakwamnangagwa, siyayibona kakhulu. Kuzobuya-ke uDumi uthi ya sizwa kuthiwa-ke kulabo ED abathathu ED fe kwala njalo kutho njalo. Kuzobuya-ke uLucky Inhlanhla ukuthi hhayi siyabona-ke sokungani lokhu-ke ngokwemoli ukukhethwa kwama-cabinet ministers konke lokhu. Kuzobuya lo moyo zwane laye uthi ye bakithi lapho sokungazani-ke ngosobhuku labangani bakhe ngeyimoli zakhe abangene khonapho ukuthi baqhube into zezimbabwe. Kuzobuya-ke uJoceline Mpofu uthi ya mongameli siyakubonga kakhulu ngokukhetha abantu laba ungathina lokusasa uqhube kusenze njalo umsebenzi uyawujova yikho sakukhethela khona. Kuzobuya-ke uBheki Chabalala uthi hayi bantu sokuyibukhosi lobo kunzima lokho sikubonayo elizweni lezimbabwe. Simon Khumalo uthi kudlalwa ngoZulu la akukho vele esikubonayo. Ye, kuzobuya-ke lo Shamiso uyahleka kakhulu ufaka khona kana ukuthi LOL siyakwazi ukuthi kutshoni iphinde ibhale lokhana ukuthi kwa lokhana mpela kutshengisa ukuthi umuntu uhleka aze eqethuke. Kuzobuya-ke uStanley Gabadela Ncube uthi ya mthola Ncube uyahamba mntakababa sikufisele futhi khona ngapho-ke sikufisele inhlanhla imfowethu singazi ukuthi kumbe sebesiloko siqhubeka ngama-bond notes kumbe sesiya kudla elemelika kumbe senzeni pho i-ice cream konke lama-chocolate lesifele emlonyeni sazi sikuthole nini singabantu bakwale Zimbabwe njengoba sikhona njalo baba Mthuli Ncube singazi ukuthi sizophepha ngaphi. Siyawuza khonapho. Cynthia Lorraine Mbekwe uthi usobhuku senze yakujayela usobhuku lapho siyabona ukuthi sekhethe izihlobo zabo. Prince Msipha uthi waswelakala umuntu wakazi sikhangele ucabinet akula ngitsho next asibone lutho la. Bekuzobuya umoyo dinga ulwazi ukuthi kuzima kwelakithi bantu kambe siyophephelaphi sokunje. Rosine Madawu la uyakhuluma laphouthi sokwi-family business sokukhanyawazani Zimbabwe i-company Zimbabwe Private Limited. Kuzobuya lo ntombi Ndebele uthi ngakhe ya uthi ngapha-ke ya kuzima intombi siyakuzwa kakhulu. Sibongiseni Moyo uthi kanti ngokwefamily yini bantu enkosi lokho kulobo zima kakhulu. Kuzobuya lo Head Sam Kiwane laye ukhuluma okufanayo kodwa-ke isikhathi sethu zwe sesingani sesidliwe ngumangoyo khubeke nje likhuluma i-cabinet le siyibona entsha nokunye okuthiyeneyo singadliwa nezihlobo sike sikhangele khonokhu-ke ekade silakho namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhethe abakhokheli abatsha abedale le-cabinet lapho kulamantu okuthiwa izihlobo zakhe yikho khonokho-ke fani kuyakhokhela namhlanje. Kuzobuya-ke umnumzana David Coltart lo mnumzana Ian Makone bebandla le-Citizens Coalition for Change sebekhethiwe phela ukuthi bangene kumeya khona ngani. Hayi-ke isikhathi siphelile ngu-Gibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.